Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingwe lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 10, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanodarika churu chimwe chete nemazana maviri vafa mukurwisana pakati peIsrael neHamas. Vaimbova mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vanonzi vave kurwara zvakanyanya vari kuchikurubhi. Rimwe sangano rinomirira vashandi vemugodhi rinoti hurumende haisi kuita zvakakwana kubatsira vakadhirikirwa nemugodhi kuChegutu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vanonzi vave kurwara zvakanyanya vari kujeri rechikurubhi. Vaskala vakasungwa musi wa14 chikumi gore rapera vachipomerwa mhosva dzakawanda kusanganisira dzekupesvedzera mhirizhonga. Asi vari kuramba mhosva idzi. Vaskala vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kanodarika gumi. Vebato reCCC vanoti vaSkala vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi-Ziyambi vanoti hurumende haipindire pane zvinenge zvichiitika kumatare nekuti akazvimirira oga. Mukuziya nezvenyaya iyi Taboka Ncube weStudio 7 abata gweta ravaSkala vaFredi Masarirevhu kuti tinzwe zviri kuitika.
Vaskala vanga vasiri kunzwa mushe kwemazuva 7 apfuura ava, asi vakatanga kunzwa senge vanobatikana stereki mazuva maviri apfuura. Saka taenda kunovaona kuti vaonekwe nachiremba tikasvika kuchikurubhi maximum prison ukoko. Nachiremba vanga varipo kuti vavaone. Tapuwa mvumo yekuti tivaone. Chiremba apuwa mvumo yekuti avaone, avaongorore, avatarise. Saka chiremba avaongorora, akavatarisa, akaonawo zvaaonawo semunhu anoziva basa rake. Ndivo vane zvizere zvavanokwanisa kunge vachiziva maererano nekuti kondisheni yake yakamira sei, asi sekuona hedu kwatavaita vanga vari mukondisheni yatinokwanisa kuti nechirungu stepu.
Pakurwara apa vari kunyatsonzwa chii?
Vaskala vanga vachinzi vane BP yakakwira zvakanyanya, uyezve vari kunzi vanga vachibuditsa tsvina ine ropa mutauro wavo kwemazuva 7 adarika aya. Saka zveropa izvi ndo zvanga zvatifundutsa kuti tikuzosvika pakuti tigadziribise kuti tione kuti vangakwanisa kuonekwa navachiremba munguva yakanaka kuti vaonekwe kuti chingave chii chiri kukonzeresa. Saka tinongotenda gweta ravo vaHarrison Gomo vabva vaorganiza kuti chiremba auye avaone kuti vakasiya vaonekwa kuti chii chiri kukonzeresa kuti vange vachibuditsa ropa uye zvinokwanisa kunge zvakakonzwa nei nekuti vangakwanisa kuwana rubatsiro neukasika here.
Saka madokta paavaona ati chii?
Vanga vachingorekomenda kuti vanofanira kuitwa mamwe matests avari kukwanisa, vanofanira kunge vachiitwa kuti vaonekwe kunzi chishino kwa songi cha konzeresa ni kutisi angu taroti kungu examina wasati waita ma examination wao kungu waona nje wasina kuita ma examination wao hawa kwanza kuziwa kutisuru kwa songi chitika mmiri mawasa wako nisuwa ni sakandoso wangu wa chitari wanu kwa naushi wangu suita mazua aliku tewe raipava kutiwazi chishino kukonongi chitikanganisa
Rimwegweta, Rava Job Scala, Rava Freddy, Masarevu, Vachitaura na Taboka Ngube we Studio 7, vari parunare Moarare. Muhurumende munonzi maita kusawirana padano regutora pamitumbi yevanu vakawirwa nemugodi vachichera goride kuchegutu mazuva gumi adarika. Vamwe vanonzi varikurudzira kuti mugodi uyu ungofushirwa robva ranguva rinda. Asi vamwe varikurudzira kuti hurumende ikumbire nyanzvi kubva kumamwe makambani makuru anoita basa rekuchera zviwanikwa kuti dziuye kuzobatsira sezvo chikwata chakambotumirwa nehurumende chakangoti kupinda mugodhi umu injodzi huru. Kusvika pari zvino hapana anoziva kuti mugodhi umu mune mitumbi mingani sezvo vanhu vanonzi vaingopinda vasina kunyoresa mazita sezvinokurudzirwa pamutemo. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJenfan Muswere vakati hurumende yainge yatora kudirika kwemugodhi uyu sedambudziko rainofanira kupindira kana kubatsira kana kuti national disaster. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri werimwe sangano revashandi vemugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaJavangwe Nomboka kuti tinzwe divi ravo.
Kwata ndakachituma chakauya neripoti rinorwadza zvikuru uye rinosuwisa zvikuru. Zvinhu zvakawanda zvakanga zvichiitika pamugodhi uyu zvisingatevedzwi kana kuti zvisingatarisirwi une vanhu vanenge vachioperata mugodhi zviri pamutemo. Zvakawanda zvakaporongeka zviri in line nemitemo inoiswa the Ministry of Mines, kuti employer anofana kuita zvakati 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 kuti vashandi vake vange vari safe. Saka tiri ipapo pane zvinhu zvakawanda zvekuti hatigone kushare nemedia at this juncture huko zvimwe zvacho zviri very sensitive zviri zvazvichida kuti titange tanotifya ivo ve Ministry of Mines voona zvatiri kutaura kuti isu hapana kuteedzwa munotiwo kudii.
Asi pane vari kufungidzirwa kuti vakafa, chikwata chenyu chiri kuti vangani? Nekuti kubva kuhurumende takambonzwa kuti igumi nevatatu chete kana kuti 13.
Nhamba iri kutaurwa nehurumende inopfuura ipapo. Vanhu vakadzika mumaini mukoma blessing vakabuda vashoma pane vakasarama.
Pane nyaya yainetsa yekuti panga pasina mishina inonunura vanhu vanenge vawirwa nenjodzi yakadai, yakazowanikwa here pakazobva chikwata chenyu?
Chikwata changu chiri kutaura icho kuti vanhu vaidzika mumai vachiedza kuda kunobatsira vakasaramo kana kunoita retrieve mabodi ari underground vanhu vasina experience. Maprototeams enyika haana kuuya ose paground kuzobatsira. Ndo zvimwe zvezvinhu zvandati zviri very sensitive zvandanga ndisiri kuda kuti tishare. Tsvakurudzo dzetimu rangu rakaenda paground rinoti rakatoisa recommendation yekuti president dai maita kuti Ministry of Mines yawiza maprototeams emamwe mamines. In particular mamains mahombe ane maprototeams awo agara akagadzirira kuita basa iri kana kuti veami vagara variko vanoita basa iroi kana mahombe bcause pane makuhwa ekuti imwe yakauya paground yakati vanhu ava havagoni kuburitswa zvepani tingoita zvatakaita kuhwange kuma1970s kuti vanobva vangonzi aiwa maini yavhara vanhu vakapinda umudhi vanangana vasina kubuda.
Mutungamiri wesangano renational mine workers union of Zimbabwe va Jabangwe Nomboka vachitaura vari parunare kungezi. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa nasi vavhura zviri pamutemo musangano we 20th International Interministerial Conference on South to South and Triangular Cooperation in Population and Development ku Elephant Hills ku Victoria Falls. Vachitaura pamusangano uyu wanga uine makurukota enyika dzinodarika makumi maviri. Vamunangagwa vati panyaya yekukurudzira kuti yekukurudzira wandu wevanhu kana kuti population growth, Zimbabwe iri kuita zviri nani vachiti matambudziko anosangana nemadzimai ekurasikirwa neupenyu pavanenge vachisununguka anenge ari kuderera. Mukuzeya nezviri kuitika kumusangano uyu, Tabata mumwe mukuru musangano reUnited Nations rinoona nezvehuwandu hwevanhu, amai Lydia Zigomo.
Na 1994 pakaitwa the International Conference on Population and Development ikaitwa Cairo kuEgypt. Iyo ndo yaiedza kusimudzira nyaya dzepopulation and development pasi pese tichiasa kuti tinogona sei kunzwisisa kuti nyika dzedu dzakangosiyana-siyana zvinhu zvepopulation dziri kufamba sei.
Munga pamuenzaniso,
vamwe vane mapopulation yekuti vanhu vachembera vakawandisa munyika dzavo, vamwe vane nyaya yekuti sankaisisi nyika dzedu dzekuafrica vana vabiki ndo vakawanda. Saka munenge muchishanda sei, munoprovida maservices sei kune vanhu vavo, and country iyoyo ichazodevelopa sei katitira nyaya dzeeconomic. Saka ndo nyaya dzinesitariswa asi zvinenge zvichaswa futi kuti zvinobatsirana sei kuti nyika dzidzi dzepasi panapo dzakabatana United Nations kuvakawirirana panyaya dzesustainable development goals. Saka by 2030 takawirirana kuti tinofanira kuvatraya kuachivha zvimwe zvinhu.
Asi sezvamunoonawo sesangano rinenge richitarisa nyaya dzemadzimai nevechidiki, mungati muri kufarawo here seUnited Nations nezviri kuitika, uye muri kuona nyika idzi dzichikwanisa here kuzadzikisa zviga izvi?
Kuona kwangu seUnited Nations Population Fund tinoona kuti chiri kuita zviri nani, asi basa richiripo rakakura. Patiri kuita zviri nani ndezvekuti madzimai anga ari kufa vari kuedza kubereka vana vavashoma, vari kuita vachita vashoma. Noti tinoda kusvika kuti izo dzimai yava zero, ndo chimwe nambo. Saka zviri kuita nani, asi tinoda kukumidza kuti tione kuti tingazvitasikire sei. Tozotarisa futi kuti madzimai nevasikana vaakupinda mumarelationships tinozvikwanisa sei kuti vagone kuwana nzira dzekuita family planning.
Ko, tichitarisawo muZimbabwe zvinhu zvakamira sei?
Nyika fanana na Zimbabwe chinonyanya kumeka ndechekuti chatakuona nyaya dzevana vachirorwa vari vana zvakukwira futi. Saka tinoda kuona kuti tingazvichinje futi kuti vana vaende kuchikoro vasakumidze kurorwa kana kuroora kuti vanyatsogona kuwanawo nguva yekunge vari vana vadiki vachinyatsopedza kuchikoro vozoonawo kugona kuwana mabasa ari nani.
Pane nyayawo yemhirizhonga mudzimba kana kuti gender based violence, zviri kuita zviri nani here kana kuti dambudziko iri radzoka zvakare?
Zviri kuita nani, but takaona pacovid kuti zvakatanga futi zvemhirizhonga mudzimba kuwana vana vachirorwa vari vana vadiki. Pamwe zviri kubatana nekuti vanhu vari kushaya chekubata mudzimba, mari iri kunetsa. Saka ndo zvimwe zvinenge zviri kukonzera kuti vana varorwe vari vana vadiki and vana vachiita vana vachiri vana iye pachavo. Nyika panga Zimbabwe tinotarisa futi nyaya yeHIV chiripo kuti hazvo atinoti maprevalent rate. Saka vanhu vari kubata chirwere vaakuita vashoma, asi taida kuona zvaazero and vanacho chirwere kuchivanga vari kunyatsozvichengeta vachitora mishonga dzavo vachionawo kuti havainfekte vamwe vanhu. Saka ndo chimwe chatinotarisira futi panyaya yeHIV.
Uyo angari mkuru we United Nations Population Fund ku Mabuda Zula nekumawirira kwe Africa amai Lydia Zigomo vachitaura pari parunare ku Victoria Falls. Kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi pakati peIsrael nechikwata chekuPalestine cheHamas uye huwandu hwevanhu vafa hwadarika chiuru nemazana maviri. Kudeuka kweropa uku kwave kupa kuti dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika dzikurudzire kuti paitwe nhaurirano dzerunyararo. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kanzuru yemubatanidzwa wenyika dzepasi rese United Nations Security Council yakaita musangano wechimbichimbi nezuro, asi nyika dziri mugungano iri gumi neshanu dzakatadza kuwirirana. America yainge yakurudzira kuti nyika idzi dzishore zvainge zvaitwa neHamas zvekutanga kurwisa Israel, asi dzimwe nyika kusanganisira Russia dzakaramba kutora divi reAmerica. Asi vakawanda muZimbabwe vari kukurudzira kuti paitwe nhaurirano, kunyangwe vari kurwisana vasiri kuratidza kuti vari kuda kukanda zvombo pasi. America iri kuti Hamas ndiyo yakatanga musindo uye yakatotumira zvombo zvekubatsira Israel zviri kutarisirwa kusvika nhasi. Asi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaGibson nyika dzino vaudza Studio 7 kuti United Nations inofanira kuona kuti paita nyararo vashoro nyika dzavanoti dziri kupetsvedzera hondo
chitaridza kuti mashoko ari kuturwa nenyika dzekumadokero anana America nekuwana kadzitumira zvombo kuIsrael zvinotitaridza kuti nyika idzodzi hadzisi kuda kuti pave nerunyararo, dziri kuda kutoti zviite manyama amire nerongo.
Mutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vanoti shuviro yavo ndeyekuti United Nations ione kuti paita runyararo.
Runyararo runofanirwa kukurudzirwa, ndava ndoyega nzira yekuraramisa vanhu mune zvakanaka. Vana United Nations takavatarisira kuti vapindire vabudise hukuru pakati penyika mbiri idzi.
Vakafa nobata chigaro chemukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANUPF vaFarai Marapira vatiwo Zimbabwe inoda kuwirirana nenyika dzepasi rose, nekudaro bato ravo riri kushuvira kuti kurwisana uku kupere.
Isusu tinongokurudzira runyararo nekuyanana pakati peIsrael nePalestine. Tinongokurudzira kuti nhau dziri kunesa ikoko ngadzitaurirane dzigarirwe pasi maererano nemitemo yese yenyika yepasi rino yekuUnited Nations.
Nyanzvi mune zvekudyidzana nedzimwe nyika vaAlois Mutizira vati kunyange hazvo rwendo runo Hamas iriyo yakatanga kurwisa Israel, vanotarisira kuti kurwisana kucharamba kuchienderera mberi kana pasina kutambirwa kurudziro yekuti paumbwe nyika mbiri dzinogara murunyararo kana kuti two state nation.
Tinoona kuti hondo iyi chiitiko charamba chichiitika for makore akawandisisa nenyaya yekuti vagari vemuPalestine vane chichemo chekuti Israel yakatora nyika yavo kana kuti yakatora bato renyika yavo. Saka kurwisa kunoita Hamas neIsrael inyaya yekuti Hamas vanhu vari kurwira rusununguko rwevanhu vePalestine.
Mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLivid Mugejo vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ichataura mashoko ayo kuvatori venhau pamusoro pehondo iyi munguva pfupi inotevera. Mumiririri wePalestine muZimbabwe Dr. Tama Omasri vati ndivo vari kutadzirwa neIsrael vachiti vacharamba vachirwisa kusvika vakwanisa kusunungura nyika yavo.
We are actually the victims not only of the Israeli occupation, but we are also victims of the double standards in the world. We are victims of the blinding of the international community for their eyes of the on seeing the Israeli crimes
Tisu wananya kukuwazwa kwete nekutore rwanyika ne Israel chete asiwa wananya kukuwazwa nekusawapo kwekubatwa zvakaenza na pasirino uye kusaonekwa ne pasirese kwekukanganisa kwe Israel.
Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumuzinda we Israel muZimbabwe sezvo pange pasina ari kudaira runhare. Asi mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vaudza vatori venhau nhasi kuti vari kuzotorera Hamas matanaka omarara muGaza zvichivandudza mamiriro ezvinhu muMiddle East. Israel inoti vanhu vanodarika mazana manomwe vafa munyika iyi, muGaza vanhu vanodarika mazana mashanu vanonzi vafawo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi maviri nevanomwe vafa muYaounde, guta guru renyika yeCameroon, mushure memafashamu emvura. Vanhu makumi mashanu vanonzi vakuwara. Zvinonzi dzimba dzakawanda dzaerenzwa nemvura muDistrict 2 kuYaounde. Pane dhamu rakavakwavo munguva yeutongo hwevachena rinonzi Raduka, zvapawo kuti dambudziko remvura riwedzere. Zvinhu zvinonzi hazvina kugadzikana muLiberia mushure mekunge vanhu vaviri vaurayiwa pamberi pesarudzo dziri kuitwa mangwana. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya yekukandirana makobvu nematete iri kuitwa nevari kukwidzana musarudzo idzi ndiyo iri kupa kuti munyika muite kusagadzikana uye kuti vanhu varwisane. Vana vepaUniversity of Liberia nhasi vange vachiratidzira vachiti vanoda runyararo munyika mavo. Aka ndeke kutanga Liberia ichiita sarudzo pasina kubatsirwa nesangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira reECOWAS. Sangano Red Deaf Zimbabwe Trust riri kurudzira bazi rezveutano kuti ripinze vanhu vanongomirira kuturikira mashoko vanogona kumirira kuturikira mashoko emaoko kana kuti sign language, nekuti varwere vasingagone kunyatsotaura vari kusangana nematambudziko muzvipatara. Ropafadzo Mapimidze anotipanya inotevera.
Mukuru weDeaf Zimbabwe Trust DZT amai Barbara Nyangairi vanoti vari kumboedza kudzidzisa vashandi vemuzvipatara mutauro, asi vamwe vacho vanozosiya basa voenda kunotsvaga maforo manyoro kune dzimwe nyika zvinobva zvavadzosera kumashure. Vati vana chiremba vakawandirwa nebasa zvekuti zvekudzidzira mutauro wesign language zvinotinetsei.
Isu seboka tinofunga kuti tiri kuvaremedza nokuti pane munhu anofanha kuwana basa sa sign language interpreter. Zvakafana nekuti toti iwo uri mukoti wapedza chidzidza kuti sign language, uyezve augare uri pabasa. Saka zvinoda kuti sedzimenyika vane ka department kavakaisa kevanhu vano interpreter. Kana munhu auya anonzi ukadzoka musi wemande tinenge tana interpreter vodaro. Tinoremedza ana mukoti wedu nana chiremba vedu nekuti ngavadzidzire sign language.
Amai nyangairi vakurudzira bazi rezveutano kuti riumbe chikwata chenyanzvi chinoturukira mashoko evasingagone kutaura ava.
Senyika tiri kusangana nedambudziko rekubuda kwana mukoti kwana chiremba vachienda. Mamutrena sign language aienda. Murano mutrena zveiri. Saka ngatiite ma sign language interpreters. Ane basa iroro akatozvimirira kuti kana pauya munhu asingazvine kutaura vanomubatsira iyo.
Vaendera mberi vachiti mumwe mudzimai akapotsa atadza kurapwa denda regomarara repazamu nekuda kwekusanzwanana pamutauro nachiremba.
Pane mudzimai watinoshanda naye akanzwa kuti zamu rake riri kurwadza ndobva aenda kuchipatara asi nokuti vakasikagone kutaura naye akavaratidza ivo vakati tiuya tibvise chimwe chinyama tinotarisa kuti chii akaramba akazodzokera kuti anotariswa mushure mekunge anyatsonzwisisa kuti vari kubvisirei nyama yangu pandiri kuti vaitarisise. Saka tinoona kuti nyaya dziri kunyanyisa kunesa ndechekutanga ndechekuti information haisi kusvika nenzira inonzwika kune vanhu vasinganzwe vekutaura.
Mashoko aya atsinhwa namuzvare B Sera vati vakaona mumwe murwere achineseka kuwana rubatsiro.
Tikanzi afinga head of breast cancer or kwavhinoitwa zvebreast cancer. Saka ndamuudza kuti you need to go and get screened. Woende vanamutaurira ndibva handinyorera free is there a clinic and a place where we can go is the deaf and the dumb. Fine, vanogona kunge vaine vanhu vavo vanenge vachivaudza but havazovaudza zvese saizvo zvebreast cancer. She told me she had never heard about it. Ndarwadziwa mwoyo wangu, you know.
Mumwe mukoti asina kudomwa nezita audza Studio 7 kuti vamwe varwere havana kuenda kuchikoro nokudaro havatokwanise kutoshandisa sign language zvekuti rinotori dambudziko guru kuzvipatara. Mutauro wesign language wakaiswa mubumbure remutemo asi nzvimbo zhinji hadzisati dzave nenyanzvi dzokuturukira nemutauro uyu.
Gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vasinganzwe huri kupfira zvakanyanya nokudaro zvakakosha kuti vashandi vekuzvipatara kunosvikira varapwa vange vachikwanisa kuita mutauro wemaoko kana kuti sign language.
Tsvagurudzo yakaitwa nebazi reutano inoratidza kuti vanhu zviuruzana nemakumi maviri imatsi Zimbabwe yakaisa runyoro rwayo pachibvumirano cheUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities chinokurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevakaremara mugore 2013. Asi nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano dzinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapeni.
Munhau dzemitambo yenhabvu yemadzimai yeCOSASA Women's Championship, Zimbabwe yakunda Namibia 2-0. Zimbabwe iri mugroup C nenyika dzakaita seLesotho, Namibia neBotswana. Mitambo iyi iri kutambirwa kuSouth Africa nenyika 10-8. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitika kudare reparamende uko vadare nhasi vanga vachidzidziswa nezvekuita basa ravo uye musangano uchaenderera mberi zvakare mangwana. Tichatarisawo kurwisana kuri kuitika pakati peIsrael nechikwata cheHamas chekuPalestine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shamisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro nawo zvakare. vanhu vanodarika churu nemazana maviri vafa mukurwisana kunotyisa pakati peIsrael nechikwata cheHamas chekuPalestine. Vaimbova mumiriri wezengeza West mudare paramende vaJob Scala vanonzi vave kurwara vari muchipatara vari kujeri rechikurubhi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Toksia mina Taboka Ncube munaudze isiNdebele.
Soko isika tisenda bakuvi